kuzvitisa andi mbokuchitewe tambi auzvitewe uye tambi game ndokudzidzisa I can see you scared ukuzvitisa andi mbokuchitewe tambi auzvitewe I'ma teach you kuti utambi usandidedzenga inonzi love game hautambi wega to tell you it's a must pano toda trust I see no rules cause you end up in the dust yeah I did twist it to my friends twako vakati ndinopenga ndiri benzi rako kana tichifamba undibate roko cause azvidi tuma kuva kuti zvite shoko usachinda kudzidzisa usachinda kudzidzisa ndokudzidzisa etame game ndokudzidzisa I see you scared ukuzvidzisa Kuzitisa I ain't so scared ukuzitisa